Vachitaura vakamirira hurumende pakuradzikwa kwaDr. Mungoshi, mutevedzeri wegurukota rezvemitambo, tsika nemagariro evanhu muzvari yeukai simba negavi, vati vaMungoshi igamba renyika nepasi rose.
Vanhu vakaita sana baba vaMungoshi ava magamba. Manzwa moyo vachitaura kuti nezuro pane akavaudza kuti magamba haana mateki. Ndini ndakavadaro nezuro. Ndini ndakavati magamba magamba haana mazita. Hakuna hero number 1 na hero number 2. Malegends, malegends. Vanoita zvakanaka vanoita zvakanaka. Hazvina mupatanuro. Kune vanoita zvakanaka mukugarisana nevamwe. Kune vanoita zvakanaka mukutamba nevamwe. Kune vanoita zvakanaka mukufamba nevamwe. Vose ivavo magamba. Umwe neumwe akamira ipapo rinenge richingova gamba. Kune magamba ezvematongerwo enyika, magamba oiwayo. Kune magamba ekuimba akaita sana baba vamuchikudzi vatakaradzikaiwo mwedzi uno uchangopfuura. Kune magamba zve akaita sana vaMungoshi akapa dzidziso.
Muzvari simba negavi vati gamba riri kunyorwa kuti gamba asi mabasa emunhu akanaka semabasa avaMungoshi ndiwo anoita kuti munhu aitwe gamba. Muzvari simba negavi vati munhu wese akamboenda kuchikoro akambosangana nerimwe remabhuku akanyorwa naDr. Mungoshi.
Ini ndauya nhasi ndakamirira vehurumende, asi zvakadarozve sekutaura kwamboita baba vabva pano vanga vakamirira vanyori. Hakuna akakura munyika ino yeZimbabwe anokwanisa kusimuka pachita chevanhu achiti haana kumbovhera akasangana nezvinyorwa zvababa Charles Mungoshi. Tese takapfuura nemuzvikoro takaverenga zvinyorwa zvavo. Vaisanyora chirungu chete.
Vachitaura vakamirira vanyori Munyora nemukurumbira vaMusaemurezimunya vati munhu akamboenda kuchikoro wese anofanirwa kunge akamboverenga rimwe remabhuku avaMungoshi, izvo zvinoratidza udzamu hwakaita zvinyorwa zvavo.
Hapana akazvarwa achiita chikoro chinosvika kuyunivhesiti asina kumbosangana nevanyorwa ivava, nokuti isusu dzakazvitanga kuti tichiita zvinhu zvedu zvinotipa chimiro zvireukama netsika dzedu nehistri yedu rugano rwenyika yedu rweunhu hwedu kuparadzika kwakaita nekushushudzika kwatakaita kusvika patiri yezvino. Nanhasi vese vanoticha chirungu munyika muno hapana asina kumbodzidza mabhuku aCharles Mungoshi. Ndomberere iwo.
Vataura vakamirira mhuri yekwaMungoshi vaDavid Mungoshi vati chimwe chinhu chisingazive vanhu vakawanda ndechekuti Dr. Charles Mungoshi vaive munhu aiverenga zvikuru. Vatiwo kuti munhu ave munyori ane mukurumbira anofanirwa kunge achiverenga zvakanyanya.
Onyora achifunga kuti anyora, asi kunyora hakurevi kungobharabhadza kunyora papeji, pane zvizhinji zvinoenda ipapo. My brother Charles was what in English can be described as an avid reader. And the lesson from that is that you cannot be a writer unless you are a reader. Kana uchida kuve munyori, unofanira kunge uchiverengawo futi mabhuku akanyorwa nevamwe uchinzwa pfungwa dzavainadzo.
Mwanasikana wemufi Tsitsi ataura nezvekurwara kwakaita baba vake.
The first time daddy baba karwara tanga tiri tega kumba, inini Charles nanyasha daddy vakaenda ku toilet ndobva vadona ikoko varimo. Saka hatina kuziya, ndakatorara ndakatanga kunzwa funny noise sound.
Munyori wenhetembo Chirikure Chirikure aita nhetembo iyo ati yaifarirwa navaMungoshi inonzi Kanyanisa. Kujange hazo sangano re National Arts Council rakangara kumbira hurumende kuti ipe Dr. Mungoshi chiremerera chegamba renyika izvazvina kuitika. Dr. Mungoshi vakanyora mabhuku akawanda ari kushandiswa munyaya dzedzidzo uye mamwe acho akawana mibayiro yemuAfrica nemuCommonwealth. Mungoshi asiya mudzimai Jesesi vana vana nevazukuru vanomwe. Ndakamira Studio 7 kumanyene Chivhu ndini Ata Chiguriwa.